Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chekutanga chatirikubira kuenda muNEC ndechekubvisa chibharo. Hatina vashandi vari kuita mapermanent. Tiri kupinda muNEC kuti bvise nyaya yemaagent. Maagent atiuraya mutransport industry, especially kumatrucks ikoko. Munhu anounganidza madrivers iye asina kambani. Then kana achinge aenda kukambani oenda unoseta maconditions ake. Saka mari inotambirwa na driver isi kuzvosvika.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi, kwete hurumende, ndivo vanofanira kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi.
Tinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu, asi kore mashoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbovapa zvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi?
Vamwe vanorambidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wevakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika.
Mafiza akakurisa and ari muUS currency, haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezano yekuita mari, yekuti waone mari, hapana justification ba.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC pamwe nevanovabatsira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti hurumende haifaniri kushorwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vashandi vezvokutakura kwezvinhu nevanhu, vachiti vashandirwi ndivo vasingadi kuona masangano anomirira vashandi. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kurwira chigaro muNational Employment Council kana kuti NEC kuti varwire kodzero dzavo pachavo, vachiti vashandi vaneta nekumirira kuti zvinhu zvifambiswe zvakanaka asi pasina chinoitika. VaMaguraminga vanoti sangano rese rinomirira vashandi uye rakanyoreswa rinobvumidzwa kupinda muNEC, umo vanoti zvinovapa mukana wekugara pasi nevashandirwi vachitaurirana zvinonetsa.
Nyaya yedu yekuti tipinde muNEC matinoti muNational Employment Council, iko zvino ndingati pane danho idzvara vapo, nekuti maemployers vanova vashandirwi vakatiti tiunze list revashandi remamembers edu atiinawo. Asi palisti iri ivo vaiti vanotarisira nyaya dzemapayslip dzinoratidza kuti kambani ngainyore tsamba kana kuti itumire listi revanhu vari kubatirwa mari, topiwa listi iroro toendesa kuNEC. Saka isu takati hatigone kuti tinge tine listi revashandi rekubatirwa mari kubva papayslip, nekuti makambani ariko haatodi kupa mapayslip uye havadi kunzwa kuti mushandi ari muunion. Saka nokuda kwaizvozvo takavakumbira kuti vanhu vedu vari kuuya vachibhadhara mamembership avo kumahofisi kwedu, nekuti taakutoita kuseri kwegotsi rekambani, nekuti kambani yemukore uno iri kukundwa nekambani yenguva yekare tichiri andaudzvanyiriri tisati tasunungurwa, iri kurambira mushandi kuti aite payslip. tiri kurambira mushandi kuti apinde biunion yet hurumende inoti mushandi wese ngaapinde biunion maanoda uye zviri muconstitution yedu section 65 saka dambudziko ratinaro nderekuti hatigoni kuita kana yatinoti electronic list check off system ndingataura nechirungu inoratidza vamamembers atinawo kwatiri kuunion saka takaudza kuti tiri kuunza list revanhu vanouya vachibhadhara kumahofisi kwedu
vamaguraminga sei vashandi vesangano renyu muchida kuti mupinde munational employment council
chatinodira kupinda mnec ndechekuti ndo munotambwa bhora racho imomo kuti mushandi anzi ane mari kuti mushandi anzi aita permanent ndo munotambwa bhora racho chinhu chekutanga chatirikudira kuenda munec ndechekubvisa chibharo hatina vashandi vari kuita mapermanent toda kupinda munec kuti tibvise nyaya yemaagendi maagendi atiuraya mutransport industry specially kumatrucks ikoko munhu anounganidza madrivers iye asina kambani then kana achinge aenda kukambani oenda unoseta maconditions ake saka mari inotambirwa nadriver haisi kuzosvika imwe iri kutorwa nani neagendi saka hatisi kuda vanhu vanomiririra vashandi mushandi ngazvimiririrega pakambani achitaura nehuman resources achitaura nefinance department yake saka tine vanhu vari kusveta ropa ende kwete kuti vanhu ivava ndive kune dzimwe nyika vanhu ivava ndive muno muzimbabwe saka nyaya iyoyi ndiyo yatoda kunopedza munec number one number two toda kuti tibvise nyaya yemacontract workers yatataurai nyaya yemacontract workers munhu anoita 18 years asiri permanent achisainiswa macontract 3 months toda kuzvibvisa toda kupinda munec kuti driver akwanise kuwana payslip driver awane minimum wage inokwana mhuri yake inokwana medical inokwana maschool fees inokwana zvese asina kuita tripi nekuti hapa space paunobuda imwe nguva unokuvara uri pabasa semutyairi wonzi senzera muyadhi batika vanokangana kuti ndakamboshanda kare ndichiri raiti vanenge vakundikangana vakundibata rafu vakundibata ruyanga nekuti vanenge vachiti handisi kuita matrips saka toda kuti agare aita grade rakanaka chatiri kupinda munec ndechekuti tigare tigadzire inonzi dangerous goods committee nekuti vashandi vari kusangana nezvinhu zvakaoma zvinokuvadza utano hwavo
ivo vashandi vanoti uye sei musiri kuwirirana nevashandi irwi
kutaura kuno vashandi havasi kufara nekuti vashandirwi vedu havasi kuremekedza maunions hurumende inoremekedza maunions asi chinotishamisa makambani ari pasi pehurumende iri kutonga ari kuramba kuremekedza maunion hasa ndamboona zvinhu zvakadaro zvekuti baba vari kufarira maunion baba vari kutonga nyika asi vacho vari kutongwa havafariri maunion saka uchiminzi vari kupikisa zvinenge zvichitaura hurumende isino matauriro ataakuzviita nekuti madrivers nevashandi vese vemutransport vakafamba vakatsamwa vanenge vachingotsamwira hurumende yet nyaya yedu iri kubva pakuti vashandirwi havasi kuda kubvuma kuuya patebhuru kana kutendera kuti patebhuru paiswe mvura nezvinwiwa pagarwe pachitaurwa mashandiro angaite mushandi wemutransport transport industry ndo yanga ichifamba kubvira kumashure kwese ende inoemploya vanhu vakawandisa vake mukatarisa hazvina kumira zvakanaka saka tiri kutarisira kuti munec mumire zvakanaka mutaurwe pamusoro not only kuti mutaurwe nezvekuti mari muoneko kuti makambani acho angararame sei
avo vange vari mutungamiri wezimbabwe union of drivers and conductors vafredrick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata sachigaro wetransporters operators association of zimbabwe vabere kuti tinzwe divi ravo zvichitevera kusungirwa zveuori kwemumiriri wemuparamende wegokwe nembudziya vajustice mayor wajajena dzimwe nyanzvi dzinoti kunyange hazvo zimbabwe anticorruption commission ichizivisa nyaya dzekusunga vanhu uku chinonetsa ndechekuti vanhu ava havamboendeswi kujere sekuona kwatakaita mumakore mazhinji vamwe vachisungwa nekuendeswa kumatare asi vasinganopiki kujere dare rakapa zimbabwe anticorruption commission mvumo yekunosecha nekutora zvinhu kubva kuna vawajajena apo zec yakanotora motokari makumi maviri neina vawa tajena nevamwe vavo vanotariswa kumiswa mberi kwedare mwedzi unouya musi wa 8 Gunyana. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kusungwa kwevanhu vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kwakasiyana nekuendesa vanhu ava kunopika mujeri. Muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza Zek asi vachiti vanoimba kuti zvose izvi zviri kuitika hazvisi kukonzerwa nenyaya yesarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Ndinoona sokuti nyaya huru chaizvo yatovhukunyura zvinhu zvakawanda zveuori zvaiitika kubvira patakatanga kuwana rusununguko kunana 1980 kusvika iki zvino. Yangovatsika chaiyo yokuita uori hwakakura saihwohwo pamberi pavanhu pasina kuti munhu wazobatwa iro pachine nguva. Saka handi nyaya tsva i dzimwe zhinji dzacho hadzisi kutobuda. Inyaya inongoratidza chete kuti uori muzimbabwe hwakadzika miti, nokuti ukaona vanhu voita uori hwakaita saihwohwo hwozobatwa ike zvino kuita sokuti hapana humwe uori hwakamboitika kubva kwetinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu. Asi makore mashoma shoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbova pazvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi inenge yakavapa njere dzokurima mari nenzira idzodzo kuzvekuuori? Saka zvinhu zvikuru munyika yezimbabwe zvavhukunyura musimboti wouori kuti urimo, hausi kunana vawadya jena chete chete, asi kuti zvino tovako kwakawanda wanda zvimwe zvinoitika muzimbabwe. Zaki yatotangawo manje manje, makorose hapana waimbonzi wainyanyotarisisa chaizvozvo uori zvatakazova kuti zvapambira vanhu vazhinji vakasungwa. Hatina kunge tambozvigwa izvozvo.
Tinoona kuti vanhu vazhinji vanongo tinongovaverenga kuchidzi wasungwa wasungwa, asi nyaya yachiyungu zvotsakatika. Kana vasvika pakati ase panapa, munoona sekuti nyaya iyi ichavafamba sei? Munoona sekuti munhu achasungwa agoiswa kujeri kana kuti achangobudiswa sezvatakaona zvichiitwa kuna vazhinji?
Ndinoona sekuti panyaya iyi umbowo huripo hwakakora chaizvo, zvokuti chero akasaenda kujeri asi kuti uchange ari munhu kana kuti vachange vari vanhu vachatorerwa zvose zvavanenge vakatenga nemari idzodzo. Zvokuzoenda kujeri uku zvinozongoenderana nokuti mutongo wavo wanzi chinyi. Pamwe vamwe vanonzi kana ukadzosa zvose zvaunenge wakatora nenzira iyi zvaakuenderana nokuenda kujeri. Vamwe vanonzi taakutorerawo zvose izvozvo amuchete nokuenda kujeri. Saka hatizivi kuti utongo hwavo hwakamira tasinoona sokuti nyaya iyi haisi ichazombosvika pakuti vawadya jena navamwe vavo vanzi izvi zvinhu izvi handizvo uori chitora henyu, vachakwanisa kuruza zvose. Wasaka jere rina paviri rinogona kuva rokuti munhu haasina basa, munhu haasina upfumi hwaanenge akawana nouori asi ari kunze kwejeri, kana kuti unogona kuruza zvose woinda kujeri.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoshora zvikuru komiti inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukukwidza kwayakaita mari yokunyoresa kweavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunyika dzichaitwa gore rinouya. ZEC inoti vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanofanirwa kubhadhara zviuru makumi maviri emadhora ekuamerica kana kuti US$20,000. Vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vanzi vabhadhare chiuru chemadhora ekuamerica kana kuti US$1,000. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti izvi hazvisati zvamboitika munyika, vachiti zvinhu zvakadai zvinokonzera kuti vanhu vazhinji vanogona kuva vatungamiri muhurumende vatadze kukwikwidza. Muzvinafundo Mukasa vanoti pane vanhu vazhinji vane pfungwa dzakadzama asi vasina mari, uye pane mapenzi mazhinji ane mari asi asina pfungwa.
Kuenderera mberi kweinonzi corruption irikuitwa nehurumende yeZimbabwe. Mafiza akakurisa and ari mu US currency haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezano yekuita mari kuti waone mari hapana justification ba yekuchaja mafiza akadarai. Hazvisati zvamboitwa mu history yeZimbabwe kuti kune mafiza akadaro and hawana kupa reason yekuti wakwidzirei mafizi kudaro. Vanhu wezanu vanhu vanongomuka zuva nezuva woti ndepapi patingaone imwe mari. Iyi ndiyo inonzi corruption of the first order chaiyo. Yanguva nzira yekuwana mari zvisiri pamutemo uye zanu. Zvese zviri kurongwa nezanu. Munhu ari kumashure kwezeki ndizanu ndiwo vari kuida kuwana mari. Mangwana muchanzwa kuti wavakwidza mari pane chimwe chinhu. Usondero unouya muchanzwa achiti wakwidza mari pane zvimwe zvinhu. Hazvisina kururama izvi.
Ne profesa, kana makatarisa mari dzacho dziri kudiwa idzi dzakakura chaizvo nokuti vamwe vanhu vazhinji vane pfungwa dzakanaka vachatadza kuti vakwikwidze mitengo iyi ichaitei kuvanhu vanofanira kudai vanga vari vanomimiririra vanhu?
Ichaita kuti vamwana vauda kukwikwidza ka watadze ngekuti hawana mari yacho. Bato renyu wanhu wachaningira wachawane benefit awa ndewezanu neMDCT iri kutungamirwa nawamonzora. Why? Because vanopuwa mari nehurumende under the Political Parties Funding Act. Saka hapana munhu anopuwa mari nehurumende. Saka mamwe mabato kunyanyisisa CCC yanachamisa hawana mari. Saka ndiwo vacharwadziwa zvakatokurisisa chaizvo ngekuti ndiro bato guru muZimbabwe. Kuti vaunzi vauye nemari yakakura kudaro zvichavanetsa chaizvo ngekuti vanodowo imwe mari yekukampena ka kuita kukampena maelections achaitwa. Saka wanguva mutoro usina basa, wanguva mutoro wekuti inonzi daylight robbery muchirungu. Kungotsvaga zanu yakungotsvaga kuti mari kwatingaione ndekupi. Wacharamba wachingochaja zvinhu zvakawanda kungotongona mari.
Asika profesa, sehurumende haina mvumo here yokuisa mitengo pane zvinhu zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Wanofanira kutaura ka kuti wari kuisirei mumutemo wari kudirei mari iyoyo. Hapana zvavambotaura zvinoratidza kuti mari inodiwa mune zvemaelections. Hawana kupa chikonzero. Wakapa chikonzero chotaurwa mudare reparamende vanhu vobvumidzana asi hawape chikonzero. Ndo dambudziko guru riripo ipapa. Iye zvino hatiziyo kuti chaikonzera kuti waunze wachaje mari yakadaro chii. Hatiziwe zvinhu zvaangomuka kumangwanani wakafunga kuti ngatiwane imwe mari. Ndo corruption kaiyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. MuZimbabwenews.com mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwemari yekuti munhu akwikwidze kwaitwa neZimbabwe Electoral Commission chinhu chakanaka zvikuru. Vachiti zvakanaka nekuti zvichaita kuti vanhu vasina maturo vasakwikwidza musarudzo idzi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Thank you. Vanu News Day rinoti vanhu vanotengesera mumigwagwa muBulawayo vachitsigirwa nezanupf vari kugovana nzvimbo dzekutengesera uye vanopomera mhosva kanzuro yeguta reBulawayo vachiti kanzuro inoita zveuori. Sachigaro vedunhu diki reNehanda District muBulawayo vaJosiah Mutangi, avo vanozivikanwa nerekuti uMozisi wavantu, vanobvuma kuti vari kugovera vanhu nzvimbo dzekutengesera. MuNewsday makare vanomirira Norton muparamende vatemba Mliswa vanoti vane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti vanomirira Gokwe nembudziya muparamende vaJustice Mayor Wajabjena vane mhosva dzeuori dzavakapara. Newsworks rinoti nyaya pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa namuzvare Susan Mutami, uyo anopomera vamunangagwa mhosva yekumubata chibharo ari mwana mudiki, yananga kuUnited Nations. Izvi zvinobva pamashoko ataurwa namuzvare Mutami padandemutande rake reTwitter achiti akakokwa kuUnited Nations kunotaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwevana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7 nokutaura nambuya atakuwa kuSouth Africa. Vanyati vashaya chekutaura panyaya ya Chief Justice wadyi jena yeori. Vambva vashaya chekutaura, ungati kudii pakadaro? Vatadza kana kubata foni. Zvakaoma, unomvaona kuti zvakaoma. Denga vari vanhu veCCC vabatwa nehori ihwohwo, vangadai vatokandwa mukati zvekusatobuda zvachose. Havanajobs kana nastori vari kushungurudzwa. But ukada kutarisa nyaya yacho ndeipi nyaya inotyisa? Ana Henry Tarishwai vari kunzi. Ava kungonzi chete vakashungurudza vanhu, vacho vari kuvava miriyoni ndo vari kufamba out there. Zvakaoma. Iye nyaya yavo ivamadhuku ngavaende kukoti. Ngavaende kukoti, munhu angabvisiswe mari yakadaro pakunzi kuda kukondesta. Kuda kukondesta kuva MP wonzi bvisa 1000. MP wacho arikutambirisa here 1000 hurumende kana kuti vari kumutambirisa maRTGS? Kana vachibhadhara ngavabhadhare maRTGS pamari yekondesta. Chero iye kanzera wacho 100 years yakawanda because kanzera wacho haasi kutambiriswa 100 years. Ndatendangu.
Makadini vashamari vestudio 7 mose, ndinofara kuvapo pachinguva ichi pazuva ranhasi. Ndiri kumbotaura nezvepenshoni yenasa iyo iri kureva kuti yawedzerwa. Hapana chiri kuwedzerwa. Imi mungati munhu angachitambira $10 vari mwezuro ndonzi mari yawedzerwa, ozotambira mari iyo $10 futi. Kuwedzerwa kwakadaro here? Hakusi kuwedzerwa. Kungowedzerwa kwemafigures ikoko, kwete kwemari. Kuwedzerwa kwemari ndokokuti kana waitambira $10 unofanira kutambira $15 ndokunzi mari yawedzera. Apo kungotaura kuti yawedzera, hapana chawedzerwa. Vanoshanda kunyange mumakambani akasiyana siyana zvikanzi vawedzerwa mari, ichingoda kuti ingobhita inflation iyoyo yanga iripo, hazvida kuti yawedzera. Asi apa tinotarisira kuti vakati mari iri kuwedzera vanototutsira neimwe yekuti kana angachitambira $10 ngaive $15. Chete chete, ndinotenda. Vanhu vatambura mapensheni yazi, hapana zvepensheni. Ngavatsvake muzita rokudaidza kuti pensheni bheta, vakaiti pensheni zviri nani. Ndatenda. Ndini Kanyeriri Magara, Jombe.
Makadiku vestudio 7, inini ndine mubvunzo wangu kuvanhu vekuZimbabwe. Kana iwewe uri munhu uri muZimbabwe uchiri kusapota timu inonzi ZANUPF, hatikutsamwiri nyaya yangu inoti hatikutsamwiri pakusapota timu yako, asi tinotakatarisa kuti unei, nekuti ike zvino tikatarisa kuti uri munyika yako unotambudzwa. Kana mupurisa achiuya, mupurisa weBlack Boots achiuya achitandanisa munhu ari kutengesa madomasi kana kuchimowa wakatenda kumuridzire kuti wakatenda serinhu yechipurisa, asi kuchisunga chembere ine 7 years kuti iri kutengesa nzungu mutaundi. Zvinhu izvozvo ndishupa kuti saka chikoro ichi chakadzidzirwa pakushungurudza vanhu nekuti timu iyi iripo pakushungurudza vanhu. Kana ndopandiri kuti nepatakatarisa nemari dzakataurwa dzekunzi kana uchida kukwidza kuita president unobhadhara 20,000. Zvinhu zvinoratidza kuti ichiri nyika here kana kuti rangova sango haro. Vanhu vanosuti vanhu vemuzimbabwe vakadzidza bhati kudzidza kwachona zvakari kudzidza kweumbavha chii.
Tinochema neavo avo vanoti macitizen ari kutuka musangano. Macitizen asi kutuka musangano bhati zvinoitika ndezvekuti ZANU-PF ne ndibaba vemusha, ndibaba vemusha. Baba kana vatadza zvokushanda zvokuchengeta mhuri yavo, tinoti baba garai pasi isusu vechidiki toenda kubasa. Hanzi zvakashata here? Zvinge zvisina kushata nokuti baba vashanda kwemakore akawanda. Chavanouya nacho mumusha hapana, hapana chioneko, hachioneko. Kana kuti baba vanenge vachidyiwa kunze uko kumusha vasingauye nechiuno, baba ngavadzoke vagare kumusha. Isusu vana vechidiki toenda kubasa, toshanda, tosimudzira mumusha, musha woenda mberi. Pakuzoti tinotuka musangano, hatina kutuka musangano but chokwadi. ZANU-PF haisi kuda munhu unotaura chokwadi. Ukataura chokwadi unonzi unourawa, ukataura chokwadi unonzi unourawa. Tarisai maticha, unzi musoja kana mupurisa unenge wabva nekuna ticha, kuti ticha havasi kumuona semunhu, nesi havasi kumuona semunhu, but vanhu vanobatsira nyika but havasi kuonekwa sevanhu. Nyangu zvandirwadza zvangu inini, ndini ndiri munhu musouth africa, handina bato randakamira naro but ZANU-PF ne haina shungu nevanhu vezimbabwe. Nini ndiri kusouth africa ndakatomira neeff neopposition party. Notoona kuti mukoma chamisa vakapinda maybe zvinotoita nani. Ndakaberekerwa muZANU-PF ne but handina kuona chakachisa.
Anhu rakanaka pastudio 7 maswera sei, maswera sei pastudio apo. Isu taswera zvakanaka, taswera zvakanaka. Ndo mashoko anonge achitirwadza, mane mashoko anorwadza aya amunotipa aya, mamwe acho anotirwadzise pfungwa makurume. Tirikunzwa kubhadziwa kuti hii chinyika chine aparateti hii chakaipako mano. Totobva kuna Smithi techiti tinoende kurugare kundotongana uko, izvo totoende mumadhaka. Hei, takukanya zvidhina zvine mizwa varume. Chipati ichi chipati chakaora ichi, chipati chinhu chataifungidzira kuti ndo chipati chichange chichizotitiwo kana takura. Taiti murugare zvehei, ndo pati yamadhaka inofanana nemunhu uchiri kusapote ZANU-PF. Munhu iyewo uchiri mumadhaka, haasiri munhu unonzi izvo unoverengwa pageneration, panew generation. Isisu zvedu taya kuma60 years asika hatitochambodi nokutokutozwa nezvano-PF izvizvi. Kana tatosvika petinenge tatosvika, tinenge tichido kuchinja, todo kuonawo chimiro chipenyu. Haizvi zvinotibvadza varume, zvinotibvadza. Todo kumbochinja, timboisawo vamwe. Ivavo vamwe vanopinda ivavo vazosveishawo mberiyo, tozoonavozvo. Hamuonewo kuti zvinenge zviri nani?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro vatungamiri veAmerica, Britain, France neGermany vakaita hurukuro dzekumutsidzira chibvumirano chezvombo zvenyukliya neIran. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House hauna kubudisa zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi, kwete hurumende, ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi. Vamwe vanorumbidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wavakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. chasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.